Musvondo ratakatarisana naro, amai Jill Biden vachange vari mudunhu reAfrica. Rwendo urwu nderwekutanga mudunhu reAfrica pavakave mudzimai wekutanga yekuAmerica. Nyika dzavari kutarisirwa kuvhakacha dzinosanganisira Kenya, iyo iri kumabvazuva kweAfrica, pamwe chete nenyika yeNamibia, iyo iri kuchamhembe kwedunhu reAfrica. Rwendo rwavo rwemuKenya ruchange rwuri rwekutanga kubvira pavakave mudzimai wekutanga wenyika yemuUnited States of America.
Ndiani wavakatarisira kusangana naye, uyezve ndezvipi zvavachakurukura parwendo urwu?
Amai Jill Biden vachanosangana nemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Samuel Ruto, pamwe chete naamai Rachel Ruto, avo vanove mudzimai wekutanga kana kuti First Lady wenyika yeKenya. Nyaya dzavari kutarisirwa kukurukura maererano nezvadzo dzinosanganisira kuvandudzwa kwevechidiki pamwe chete nemadzimai panyaya dzehupfumi. Tinorangarira vahwande kuti apo pakapinda vaWilliam Ruto pachinzvimbo, vakavimbisa kuti vachange vachibatirana pamwe chete nemadzimai pamwe chetewo zvekare nevechidiki kubudikidza neurongwa hwavo hweHustler Fund. Ndizvo zvimwe zvatiri kutarisira kuti vachakurukura maererano nezvazvo. Hatikanganiwo zvekare kuti hukama hweUnited States of America neKenya hwakasimbaradzwa mugore ra1992, apo Kenya yakagamuchira danho rekuti kuve neutongi hwevazhinji zvisina kuzvinyirira, iyo yatinoti demokrasi. Naizvozvo amai Jill Biden vakatarisirwa kukurukura nezvenyaya idzi, kwete dzemuKenya bedzi asi dzemudunhu rese reAfrica. Chimwe chekare chatiri kutarisira ndechekuti takatarisana nenzara zhinji mudunhu reAfrica, kunyanya-nyanya Kenya, nekukonzerwa kwekuti mvura haina kunge yakanaya. Amai Jill Biden vakatarisirwa kuti vakurukure maringe nerubatsiro rwavangakwanisa kupa kunyika yeKenya. Chimwewo zvakare chandiri kuona chavachakurukura nacho inyaya dzinosimbaradza hukama hwenyika yeUnited States of America neKenya. Izvo zvinobvira pakuti America ine nzvimbo munyika yeKenya iyo yavanoshandisa kutesva masoja ekuAmerica nokudzidzisawo zvekare masoja emuKenya kuti vanyatsorwisa zvizere matororo ayo eAl-Shabaab anogara akashungurudza kuchengetedzwa kwenyika yeKenya.
Maindlera, pangave nemukana here wekuti mumakore anotevera amai Jill Biden kana ivo President Joe Biden vashanyire nyika yeZimbabwe?
Mukana uripo vahwande, izvi zvinogoneka kana nyika yeZimbabwe yazvipira kucherechedza kodzero dzezvizvarwa zvemuZimbabwe zvizere, uyezve nekugadzirisa nyaya dzematongero enyika. Tinozviziva tese kuti pari zvino nyika yeUnited States of America yakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi zvinove zviri kutadzisa kuti kudyidzana kwenyika mbiri idzi kusave kwakamira zvakanaka. Asi mumakore anotevera tine tarisirowo yokuti nyika yeZimbabwe ichasvikawo pachinhano chokuti zvese zviri kuita kuti pasave neukama hwakasimba zvinge zvagadziriswa sezvatiri kungoona zviri kuitwa kunyika yeKenya pamwe chete neNamibia